Mamwe mabanga emunyika akapinda munyatwa neAmerica akazochenurwa anosanganisira CBZ neZB Bank. Vamusiwa chatekunye avo vaishanda sachipanga mazano kuLiberia vanoti vakambotorerwa mari yavo kwemwedzi mitanhatu vachinzi vaishandisa banga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ iro raisabvumirwa kufambisa mari dzinobva kunyika yeAmerica.
I transferred some money to Zimbabwe through CBZ, but that money, I was informed that it had not reached its final destination. On inquiring, I was told that the money had been intercepted.
Ndakatumira mari kuZimbabwe kuburikidza nebanga reCBZ asi mari iyi haina kusvika. Asi pandakavhunza zvikanzi mari yabatwa nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwemari munyika yeAmerica, ndakamirira nguva inosvika mwedzi mitanhatu kuti ndizoiwana.
I'd wait for close to 6 months for the money to be released to my account.
Vachatekunye vanoti ivo havaite zvematongerwo enyika.
Nothing to do with sanctions, but nothing to do with those who had caused the sanctions put in place. I was just
ini handinei nezvezvirango, handiite zvematongerwo enyika, uye handinei newakatemerwa zvirango, ndinongo wechizvarwa chemunyika.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti kuiswa kwemamwe mabhanga pazvirango achipomerwa mhosva yekutyora mitemo yeAmerica pakudyidzana nemakambani nevanhu vakatemerwa zvirango kuri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kukwereta mari yekuvandudza mabhizimisi kunze, zvinozopa kuti itsvake mari ine mutero wakakura kune vamwe vashoma vachiri kuda kudyidzana nayo. Gore rino mushure mekufereseta kwemakore, mabhanga anoti Infrastructure Development Bank of Zimbabwe neAgricultural Development Bank of Zimbabwe, bazi rezveupfumi muAmerica reTreasury Department's Office of Foreign Assets Control, rakachenura mabhanga aya zvinonzi neZimbabwe zvavakupa kuti aite basa akasununguka. Asi kunyange pakabviswa mabhanga aya pane makambani anga atemerwa zvirango, America yakabva yatemera zvirango kambani inodyidzana zvakanyanya nehurumende yeZimbabwe asi ichipomerwa mhosva yekuita zveori zvavhiringidza upfumi hwenyika yeSakunda Holdings pamwe nemuridzi wayo vakuda kwashe Tagwirei. Mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaGodwin Mooni vakaudza bepanhau reChronicle kuti nyaya yezvirango iri kupa kuti kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimisi kunetse, sezvo vachiti zvirango zvinopa kuti vamwe vafunge kuti kutanga mabhizimisi munyika kuzvisikira moto muziso. Asa America inoti chiri kupa kuti Zimbabwe itadze kukwereteswa mari kunze handi zvirango asi nyaya yekusadzosa zvikwereti. Kunyange nyika dzeEuropean Union kana America dziri kubvisa zvimwe zvirango kune mamwe makambani, kambani yeZimbabwe Defense Industries haisati yabviswa ichipomerwa mhosva yekutenga zvombo zvinoshandiswa nemauto nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu. Makambani akatemerwawo zvirango neAmerica anosanganisirawo eZANU-PF akaita seJongwe Printing and Publishing Company, Zitco, M&S Syndicate nemamwe. Kunze kwemakambani aya, vamwe muzvikoro zvepamusorosoro vanoti vari kuvhiringidzwawo mabasa nezvirango izvi sematauriro emudzidzisi paChinoyi University of Technology kana kuti CAT muzvinafundo Anderson Mamimine.
Saka chinoita ndechekuti malecturers anofanira kunyora magrant applications okuti kuuye mari yemaresearch. Mari iyoyo yemaresearch inonge yanowana malecturer. Mauniversity mazhinji muZimbabwe at the moment grand haribudi chero kanyora sei rei rakatso unoto watinzi Zimbabwe is not one of those countries iri eligible. Saka mnyo research yedu it's a hamstring yakabatwa pauro yakadzipwa inoti I can't breathe.
Asi vamwe vanoti nyaya yehori ndiyo yapa kuti Zimbabwe yomerwe nezvinhu, vachipa muenzaniso zvirango zvainge zvakatemerwa Rudhisha neUnited Nations, izvo vakawanda vanoti zvainge zvakaomarara kudarika zviripo iko zvino. Rudisha muna 1966 iri pasi pevaive mutungamiri wehurumende vaIan Douglas Smith. Ndiyo nyika pasi rose yakatanga kutemerwa zvirango neUnited Nations. Muna 1966 vaive mutungamiri wenyika yeBritain vaHarold Wilson vakapika kumusangano weCommonwealth kuNigeria kuti hurumende yavaSmith yaizodona mukati memavhiki kwete mwedzi. Asi izvi hazvina kuitika nekuti Rudisha yakatsvaga nzira dzekuvandudza maindastri ayo kuti ikwanise kurarama. Vanokokera mabasa musangano reCitizens Manifesto vaBricks Bomber vanoti Rudisha yakakwanisawo kugadzira zvimwe zvinhu kuti ipunyuke mukanwa mamupere.
Chatakaona munguva yeRudisha ndechekuti pakasungirwa zvirango vakaita iya inonzi import substitution, yekuti vakatanga kutoita makambani nemafactory anga achigadzira zvinhu zvavainge achipa nhonge vachiimporta. Saka zvakatosimudzira indastry kuti zvigonzi kuRudisha kwanga kutori neindastry yanga iri more developed kudarika nyika dzakapoteredza zhinji importa zvinhu.
Mashoko aya anotsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chakakosha ndechekuti kunyange paine zvirango panofanirwa kunge paine hurongwa kana kuti mapolicies anovandudza upfumi mukati mezvirango.
Even masanctions aripo, zvakangokosha kuti mapolicy edu isusu awe effective in terms of kudila nemasanctions. Nekuti kana tichema masanctions tisingaunzi mapolicies ano mitigate effect yawo, hapana zvatinenge tichiita. Problem haisi pamasanctions, normal problem inenge iri pamapolicies amuri kuimplementa senyika.
Vachitambara vanoti Zimbabwe inogona kushandisa ukama hwayo neChina kukunda zvirango sezvo China iine mazakwatira emari yayakaisa parutivi kana kuti mareserves.
China pari zvino ine $3 trillion in terms of mareserves. But senyika tinofanira kuona kuti ukama hwedu neChina tahuita kuti tibenefito isusu from ma resources ane China. Pari zvino hatisi kuwanza kubenefita stereki.
Muna 2003 vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush vakatemera vamwe vatungamiri venyika yeZimbabwe zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru vehurumende vanoti izvi zvakaitwa nekuti vainge vatora minda kubva kuvachena kuendesa kuvatema. America ine nyika dzakawanda dzayakatemera zvirango dzinosanganisira North Korea, Cuba, Iran nedzimwe. Zimbabwe yakatemerwawo zvirango nenyika dzinodyidzana neAmerica dzinosanganisira Canada, New Zealand nedziri mugungano reEU. Pazvirango zveEU pasara kambani yeZimbabwe Defense Industries chete nevamwe vakuru muhurumende vashoma. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.